TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 Gubhumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwa nesu mchurungwa chedu chanasi. Ini ndini chanono kawande. Ndini muWashington DC ndi chiti ezvino izviri mchurungwa chanasi.
Kutambudzika. Kutambudzika ndio kunosaka kuti tizosarudze. Hapana chetiri kuona chakachinja. Ratwa dambudziko pachena. Retino na sekundo ona kuti iri ndiro dambudziko chairi. Rau yangu mmako mengi. Wakatidi, gatimbo chinja tuoni. Tombo isa oma na mdoko zume une pungwa zaka pinza.
Wakwe guru wakawanda mkudare mutare, vanu tivaneta uye yave nguva yekuti pave neshantu kumunyika.
Tika tarsa wara irizi wedu wa shoma, saka nyanya mshukoro, tisasa ane namba ewa na wari mshukoro medu. Saka urumende ili karamba iti zinga wara irizi, iwa garamare wa shoma. Zunora za izo kuti wana wa zinji, wacha rasikirwa nedizo.
Masangano ewara irizi anoti urumende haina hanya kuti wana vechikoro awana kutidza kwe mazuwa kakwana sezo iri mubishi rokudzinga basa varairidzi. South Africa inonyevenyutsa mitemo mizhinji yakadzipa muna 2020 kuti irwise chirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington. Guru wakawanda mugudare mutare kudunhu reManicaland vanoti vaneta neutungamiri hwebato reZANU-PF. Vakuru ava vachitaura nestudio 7 pamusangano we16th Coalition for Change uchangobva kuitwa vanoti yave nguva yekuti pave neshanduko munyika. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mbuya mazvita zvinoera vemumusha weFederation kudanga mvura vanoti zuva nezuva vanosangana nematambudziko anosanganisira kushaya mari zvekudya. Saka vanoti pamwe pakave neutungamiriri hutsva, pamwe pangave netarisiro iri nane. Ambuya zvinoera vamwe vakweguru vanozivikanwa nerekuti Golden Oldies vanotsigira bato retrip.
Kutambudzika. Kutambudzika ndio kunosaka kuti tizosarudze. Hapana chetiri kuona chakachinja. Ratwa dambudziko pachena. Retino na sekundo ona kuti iri ndiro dambudziko chairi. Rau yangu mmako mengi. Wakatidi, gatimbo chinja tuoni. Tombo isa oma na mdoko zume une pungwa zaka pinza. Tukuti na iyo ziri kuto mitambu za kuti chini chendiri kumbo ita mnika.
Ambuya Runesu Magada, vano gara kuna ronda ye musha mkazi kuchikanga. Vano tiwo, vaomerwane upenyu.
Onge kuti zilo zwate wamera munu omu, mnika munu omu. Zilo ziru kukira, asimari ya wano airi kututsiru waba, wano waru mabasa. Yoti ziru kutambu zikane wana wedu, wana wakutambu dikana, wasaka munu kona, kurena kwa wanda, murume ne mkazi, wawasu kusenza, asi wanunga wakuda sata paumba. Saka mkirumu wana mkazi weti, ndo da sata inini, ui mkazi haka tisa zato ndiwone undo chagaka. Hina saka kuru kukangwa ni kure wani maningi. Saka isu tasaru za mkoma na kuti apinde. Ngoti isu manamdoko ono ziyashu kutia ura. Waripo pachi gara wacha zizu wanutara ngoti wachendera. Muna wachambara cha ziyo wacha pungwa za choma. Tuda mkutamila kuti apinde na asu uno mkatinde. Takamba isu 1999 kushikaye zineji. Tane makore ya kore.
Asi tirukungona na asi shanduko amuna mZimbabwe. Tirukuramba tirukutambudzika. Nzara tinayo. Shirikadzi za tambura. ndichaenda uko tsvake basa here zvondakaita zvino ndinotambirwa ndiani ndinorgenyi mwana haasi kushanda mwana wakagara ndinaye paumba wazukuru wakagara ndinawo pamba tinopona sei muZimbabwe muno saka takaona kuti aiwa changirei zvafa watisire mwana uichamisa saka takati naye mwana hatimusii tode kumusiya apinda pa president wake tosiya tamugadzika ipapo kana dai tikazofa zvichina basa asi tiri kukumbira kuna Mwari kuti hatidi kufa tisati taisa tsvangirai kuchamisa pachigaro tode kusachamisa pachigaro tanetseka tiri muZimbabwe muno zviro zvese zviri kukwira hatina chatichadya hatina chatichatenga nasa iri kundipe 2000 inyi kwandiri ndinotengei haikwanisi kutenge upfu nesipo nemafuta taakutambudzika muno mwazvita henyu ngekuuya kuti muzve zviri kutishushikana isusu mukaona chembere dzakadai tisu dzosimuka nyika yashata
mumwe mugari wemusha wewobosi mbuya hazvinei mwaromba vanoti vanotarisira kuti vazorori havo vachamisa vavi panyanga vamwe vati havazi kufara nemamiriro ezvinhu ndimbuya Patricia Muneri vemumusha wewemouth kuno kwamutare vanotiwo vanhu vakawanda vaive kudya nhoko dzezvironda zvichienzaniswa nekumashure
ndirwadza ngezvekuti takakura zvakanaka tichidya tichiguta asi zvinoizvi taakufa ngenzara kutambudzika kupindirwa mumba kubirwa ngembavha dzinobvira kupinda mumba wakatoona kuti apa pari kugara shirikadzi zvino wana takasenza I was a teacher kuticha wana tichidzimusatichemakagara tinorwadziwa tichiona wanawo hawana mabasa ava wana hameno zvaangobika mapamba aya anopfekwa newana nemaguka aya There is no jobs in
telecom. Mbuya Muneri vanotiwo ishuviro yavo yekuti vechidiki vanotora zvitupa uye kunyoresa kuzovhota pasarudzo dzinotevera asi mbuya Tevesa Chiwa vanoti vanoramba vakabatirana pamusangano wavo wezanu PF
tichimbotanga musati mukuru wacho isusu vechikuru musangano tinotouda tisvaridze musangano zanu PF tinoida nekuti yakatirera ndokumusha kwedu inini ndakatozvimirira ka vana vangu vakadzidziswa nezanu PF vakaenda kumayunivhesiti saka ndira zanu PF vana ivo vadiki vechidiki ndivauraya musangano ngoti ndivari kumhanyira kusisi asisi haina chinacho inzisi yaifa yakatonga nyika ino icho ndo chokwadi mukaenda kuchimoyo mukaona marinda ariko evanhu vakafira nyika ivo vatoti kwazi tingaende kosungirwa tosunungura paakatsunhura pacho azvidaro nyika yetu ine ballpoint
ndakamirira studio 7 vamutare ndini Leda Moyo
mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kuzoreka kurwira mihoro yavo yakakwana vachiti vane matanho avachatora kuti hurumende inzwisise kuti nyaya yemihoro yavo haisi kuzopera kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rine nhano dzarichatora kuona kuti zvichemo zvevarayiridzi zvichagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa temu rinouya
isusu nehurumende kuwirirana chaiko chaiko kunogona kusava kunenge kuripo asi kuti zvinenge zvatauriranwawo panguva iyoyo tikange tataurirana tinongozoita kuti zvinhu zvifambe kwete nekuti tawirirana
seZimta pane matanho amuchatora here zvikoro zvisati zvavhurwa kana pakasava nekuwirirana panovhurwa zvikoro
matanho atiri kutarisira kuti tinotora zvikoro zvisati zvavhurwa ndeyekuti patakapedzisira kutaurirana kwatinoti kunjnc takawirirana kuti tichange tichiita anonzi maquarterly reviews saka tiri kutotarisirawo zvakare kuti temu isati yavhura inotevera tinenge taita umwe musangano kunjnc vanomiririra vashandi nehurumende toonesana kuti patasvika apa zvinhu zvakambomira sei nekuti iye zvino chero ukatarisa rbz auction rate iri kuratidza kuti iri kungokwirawo zvakare Iye zvino yava kutomhanya nekuti pamwe paya kare yaimbokwira nemapoints mashomanana 1% asi iye zvino yava kutokwira ne 4% kuratidza kuti koma kuri kuita zvino ikoko hatata tombosvika papoverty data online tikada kutaura iri ye Consumer Council of Zimbabwe iwa havaidi asi ye Zimstats iyo yacho yavanoda iyo vehurumende yebato ravo iyo vehurumende asi havasi kutipa mari dzinoringana kana kusvika ipapo
vataderera imi sezimta munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi
isusu tiri kuti ngavarambewoka vachichengeta vashandi vavo kuitira kuti vashandiwo vakafara vakasununguka vana vagowanawo zvinoratidza kuti vari kudzidza zvemazviro kwazvo vabereki vagowanawo mubayiro wemari dzavanenge vabhadhara semaschool fees kwete kuti tizosvika pekuti zvakare titi vanhu vakuramwa mabasa tinogona kurega kuramwa mabasa asi unoona katanonoka vanhu vanongobuda vachitiza vachitsvaga zvimwe zviri nani izvozvo hazvina kunakira nyika yedu ndatenda
avo vange vari mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7 zvichakadaro munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti temu rino iro riri kupera mumazuva maviri rakanonoka kutanga zvinoreva kuti vana vechikoro havana zvizhinji zvavakadzidza vachiti asi hurumende haina basa nazvo vachere vanoti hurumende yakapedza nguva ichipa varayiridzi magwaro ekuvamisa basa uye ichidzinga varayiridzi panguva iyo varayiridzi vari vashoma munyika vachere vanoti varayiridzi havasi kuzorega kurwira kodzero dzavo nemihoro yakakwana
tasvika kumagumo ekotoro yekutanga yegore yekudzidza yatinoti first term tine matambudziko akawanda achirimo munyaya yedzidzo muzvikoro zvedu ngatitarisa zvakare kuti kotoro yakazotanga pamberi apo asi zvikoro zvichinzi zvanga zvavhurwa isu varayiridzi hatina kukwanisa kunge tichienda nekuti aigara tichitaura nyaya yemuhoro yedu uyu yatinongoramba tichitaura pari nguva ino kuti kunyange muhoro wedu isati yasvika patakabvumirana nehurumende $540 zvichienda mberi kunatsosenza nemazvo kunonetsa nekuti tichiri kurarama sevaranda mihoro yatinenge tichiona ishoma haikwane uye zvimwe zvakataurwa nehurumende zvakafanana nekuti vachange vachibhadharira vana vedu mari dzemaschool fees isi sevarayiridzi hurumende haisati yazadzikisa zvese izvi uye tatosvika panguva yekuti kotoro yakuvharwa vana vedu vachinge vachidzingwa muzvikoro kureva kuti pane futine njodzi yekuti panovhurwa kotoro inotevera hurumende zvichida inenge isati yabhadhara mari idzi dzevana vedu totarisa zvekare kunyange panyaya yezvikwanisiro zvino dikanwa pakudzidzisa aya tinoti mateaching learning resources zvakafanana nezvinonge zvichishandiswa pakudzidzisa vana nevarayiridzi zvinhu izvozvo hazvimo muzvikoro saka tinoona kuti mabhuku anenge arimo mashoma kunyange zvimwe zvinenge zvinodikanwa pakudzidzisa zvacho nezvishoma
vachere temu rino rinopera mangwana ATUS inotii kuhurumende pane danho ramuchatora here seATUS
tiri kuti hurumende ngaiwe ishaisa mari kunyaya kudzidzo kunyanya public education sector nekuti dzidzo yedu iripo pari zvino yava dzidzo yekuti iri kungobhenefita vapfumi chete nekuti tikatarisa zvikoro zvinoenda vapfumi ndizvo zvikoro zvinenge zvine zvikwanisiro zvakakwana asi zvikoro zvinoenda ruzhinji rweZimbabwe varombo hazvina zvikwanisiro zvakakwana ende hurumende haisi kunyanya kutarisa nezvazvo panguva ino iri kunge ichitombunyikidza varayiridzi neku suspension letters kudzinga varayiridzi panguva yekuti tikatarisa varayiridzi vedu washoma zvakanyanya muzvikoro tichitarisa nenhamba yevana vari muzvikoro medu saka hurumende yedu ikaramba ichidzinga varayiridzi ivo vagara vari vashoma zvinoratidza izvo kuti vana vazhinji vacharasikirwa nedzidzo saka tiri kuti hurumende ngaipawo nesese ipapo panyaya yekuti igadzise isange ichisidzira varayiridzi asi igare pasi nesu varayiridzi kuti tinge tinge tine donzo rimwe chete rekutingagadzirisa sei nyaedzi kuti mwana wese muZimbabwe anga achiwana dzidzo ine kodzero dzidzo yatinoti quality education zvisinei nekuti ari ku public education here kana kuti ari ku private education.
Inini se Atus muchaitei panguva yezvikoro zvakavharwa? Nyaya iyi yapera nekuvharwa kwezvikoro uku here?
Isu wose sangano rinomirira uarairidzi wekumaruwa reamalgamated roads ya Union of Zimbabwe tiri kuti hatisi kuzopeta maoko nekuti zvikoro zvavharwa hatoregedza kutaura nenyaya dzedzidzo tozomirira kuti zvikoro zvine zvakuvhurwa tichange tichitaura nezvenyaya iyi pachekutanga tine nyaya yemasuspension iri kuitwa muzvikoro tine titori mushishi izvezvi tiri mubishi kuti magweta edu ari kutora nyaya idzi kuti ange achiendesa kumatare edzimhosva tichichallenja nyaya iyi nekuti inyaya isiri pamutemo iri kuitwa saka tinoziva kuti takamboihwina pamashure apa kumatare zvinoti akuchitora nhengo dzese dziri dzaafectwa nenyaya yemasuspension iyi taakuita maindividual challenges kureva kuti hurumende inenge inokwanisa kubatwa nemhosva yekuti yaita zvisiri pamutemo zvakatongwa nedare kare kuti masuspension ari illegal uyezve tichange tichiita kurudziro yekuti vabereki vange vachidimandawo kuti hurumende yedu inge ichiisa mari dzakati wandei kuzvikoro kuti kuti munge mune zvikwanisiro zvakawanda zvakakwana muzvikoro zvekuti varayiridzi vange vachishandisa mukudzidzisa kuitira kuti panozovhurwa kotoro inoteera muzvikoro pange pane gadziriro yakakwana yekunge muzvikoro muine zvikwanisiro zvese zvakakwana uyezve tichange tichiita advocacy kana kuti iye kurudziro zvakare yekuti kunyangwe vakuru vari muhurumende vanofanira kunge vachiisa vana vavo muzvikoro zviri kuenda vana vamwe vese mumapublic schools voregedza kuendesa kumaprivate schools zvoreva kuti kana vana vavo vachinge vachiwanawo dzidzo iri kuwanikwa nevamwe vese kunyange varombo vachange vachiisa effort yakanyanya kuda kugadzisa nyaya yedzidzo nekuti pari zvino tinofungidzira isu kuti hawasi kukwanisa kugadzisa nyaya yedzidzo nekuti haisi kubata kuwana vavo iri kubata kuwana wazhinji weruzhinji rweZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiendesa vana kuzvikoro zvinodhura saka pakava nemutemo wekuti kunyange magovernment official edu waendesa vana mumapublic schools iya tinofungidzira kuti effort yakanyanya ichange ichiiswa kuti zvinhu zvinge zviri chechetere muzvikoro nekuti vanenge vachidawo kuti vana vavo vaone dzidzo inenge yakakwana.
Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti bazi rezvedzidzo rinogara richiti rinoda kuona kuti varayiridzi vagere zvakanaka. Vandoro vanoti bazi rezvedzidzo richaramba richiita hurukuro nevarayiridzi vachiti bazi ravo ndiro riri kukurudzira hurumende kuti ione kuti varayiridzi vagere zvakanaka.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinogara tichitsinhira kuti varayiridzi ngavange vakagara zvakanaka vapiwe maconditions of service anoitawo kuti varemekedzwe sevadzidzisi. Tinoramba tine maengagements navo, tinoramba tichitaura navo. Isu seprimary nesecondary education tisu tinototsinhira isu muhurumende kuti aiwa zvechokwadi daimamboonawo magariro akaita varayiridzi vedu, asi isusu hatisi isu tiri panyanga panyaya iyoyo yemubhadharo wemudzidzisi, because mudzidzisi ndicivil servant anobhadharwa neinonzi Public Service Commission iri under Ministry of Labour and Public Service and Social Welfare. Saka isusu tinotibatsira zvatinoita isu tinoita yatinoti lobbying kuti ivo vawane maconditions of service anoita kuti zvabatsire. Saka kune nyaya yavo nenharurano yavo chaya chaiko hakuzi kubazi redu isusu rezvedzidzo yeprimary nesecondary education zviri kuministry yepublic service uye public service ichitauranawo neministry yefinance, asi isusu sebazi reprimary nesecondary education tichida kuti dzidzo yemhando yepamusorosoro irambe ichienderera mberi sethe user ministry inoshandisa vadzidzisi kuti vati kwanise kuti batsira kuti tibudirire kupadzidzo racho retsorosoro. Ndatenda.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakanyevenyutsa mitemo munyika iyi yakange yadzikwa mukurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19. VaRamaphosa vakazivisa kuti kana vanhu vasiri mudzimba havachasungirwi kushandisa maface mask. VaRamaphosa vakativo vanhu vakati wande vanogona kuungana panze uye vachiti vanoshanya kuSouth Africa vanogona kupinda munyika iyi nyore kana vaine gwaro reCOVID-19. Mitemo yakabviswa nezuro yakadzikwa mugore ra2020 panguva iyo chirwere cheCOVID-19 chakange chiri kupararira zvakanyanya pasi pose. Vemabhizimisi vava kubvumidzwa kushanda pasina mitemo inovabata. VaRamaphosa vakakurudzira vanhu vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kuti vaende kunobayiwa. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vaudza Studio 7 kuti izvi zvakanaka chose, vachiti kana chirwere ichi chava kudzika muSouth Africa neBotswana zvinoreva kuti chave kudzikawo muZimbabwe nedzimwe nyika dziri mudunhu iri.
Zvandingataura ndezvekuti izvo South Africa yanyevenyutsa mitemo yakati wandei yakaisa muna 2020 maererano neCOVID-19. Mitemo iyi yanga iri kuiswa kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira muSouth Africa uye kuti zvipatara zvisava overwhelmed nenyaya yedambudziko reCOVID-19. Mitemo imwe yavanyevenutsa inosanganisa iyo kuti maface masks akukwanisa kuti kana vanhu vari outside vasiri mudzimba vakwanise kufamba vasina maface mask, uye macrowds aya vanhu vanoungana vanenge vanyevenutsa kuti vanhu vakwanise kuungana vakati wandei vari kufambawo in terms of vari kutravela. Tirikuona kuti vari kunzi ivo kana vane COVID-19 certificate vanokwanisa kupinda muSouth Africa nyore. Kana vaya vanokwanisa kunge vane test yaiitwa within 72 hours vasati vapinda muSouth Africa, 3 days vasati vapinda muSouth Africa. Vaya vanozopindawo muSouth Africa vasina test vanoitwa test pavanosvika paborder kuti vaone kuti vane COVID-19 here. Kana vane COVID-19 vanobva vanzi vaite iyo isolation yatagara tichinzwa think for 10 days or so. Uyezve vemabhizimusi vakwanisa kuti vachioperata like zvavaiita before 2020 pasina marestrictions akati wandei. Uyezve vari kuramba vari kukurudzira vanhu kuti vanhu ngavarambe vachibayiwa nhomba nokuti ndo mushonga uri effective against COVID-19.
Izvi zvese izvi zvakaitwa neSouth Africa zvichabata sei Zimbabwe uye vashanyi kana kuti vashandi vekuZimbabwe vari muSouth Africa neavo vanoenda kuSouth Africa vachinohodha vachidzokera kumba, zvichavabata sei?
Sezvatinoziva zvese vaite sevahwande, Zimbabwe neSouth Africa hadzina kusiyana kana tiri kutaura nyaya yeCOVID-19. Tinoziva tese kuti mavariants mazhinji ari kubatwa muSouthern Africa ari kutanga kubatwa kuSouth Africa kana kuBotswana, but ari kukurumidza kupararira within the region including kupinda muZimbabwe. Saka zvazvinoreva ndezvekuti zvinenge zvaita South Africa nesuwo it won't be very long, because chirwere tiri kuchitapurirana nekufamba kwanga kuri kuitwa vanhu between South Africa and Zimbabwe. And now that maborders aitwa kind of more opened up kuSouth Africa, it means vanhu vari kufamba kubva kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa back and forth vanenge vari kungoafektwawo zvakada kufanana. Asi I think chatingataura ndechekuti zviri kuitika muSouth Africa kuti manumbers ari kuderera eCOVID-19. It should also be generally true kuti muZimbabwe manumbers eCOVID-19 anenge akudererawo, so it's a good sign.
Tingazokangamidzwi zvekare toona chirwere ichi chava kutanga kudzoka zvishoma zvishoma.
Tiripo nyumba ndiyo tishiwele chino kwanza kutoka. Sasa tiripo wana takaita mavariant akatu wandei British variant, South African variant, tikaita wana Omicron, wana Delta. Mavariant ayanoti COVID-19 utachua na virus ya COVID-19 inoramba ichiita adapt kana kuchinja. Kutiramba iriku survive. Asi it seems like pagwada kwa hirikita hapa it might be getting weaker, partly because wanagawanda wala ni atinoti immunity, whether immunity wai wana through kubai wanumba kana wai wana through kutapuri wa shirwere, somehow that's making kuchima variant aliku yaya angari generally weaker kana that's not the same impact. Chiripo ndesho kuti achivane kurasa muswe, it means that wai wasati wabai wanumba, please endaya munu bai wanumba. Hapana umwe mshunga unadarika kuti munhu wese nga abai wenumba.
Kwa hiyo Zimbabwe ino kwanisa wawiri kunyewe nisa mitemo ikawatimiraero yukubisa nane COVID sasa ita South Africa pasi na chine chine itika kwa hiri.
Zandipa wana wane ndezo kutisa ya takara chikuru zira urumende no matanga ishita kuti matesa angaru kuitu kwa minyika ya kuona kuti chiri kupara kwa sakadi ishiwele uye chaka wanda sakadi ishiwele. Of course based on matrends ya takara chikuona for the past 2 years, Zinigwe zirikiti kwa South Africa is not very different from zirikiti kwa Zimbabwe just because of kuchikiza ana kwa chinoita. So, cha nengata wala nijotu urumede nunga nange hiru kuhuta weru shinji kuti COVID-19 status in Zimbabwe yara mira sei. It would be a surprise kuchitiru kuhuta achiru kuwa anda Zimbabwe kunana South Africa nana Botswana shuku derera. Asi, nunga nange shiri based on my numbers. What I understand is matest mashinji hatu kuita Zimbabwe mamuari kuende kwa South Africa kukonfirma kutisaga mira say so takara chito shana ni South Africa anyway. I'm sure hiyo South Africa anu ya zato siya takara mira papi asi pakuona kwa dino ita originally chigwere chino panonge shiri kudere ila shiri kutika ni South Africa should be happening in Zimbabwe, but the only way to know for sure kuunge chine ma numbers. What are the numbers?
Avo vange vari nyanzvi munezve utano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Chirombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday, mutongi wedare re High Court Justice Gladys Muri nezuru vakarasanyaya yakaudzwa kutare iri nanamatai kwekweza uyo akange achiti kuwedzerwa nemakore mashanu kwenguva yekugara pabasa kwakaitwa pamukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba akusi pamutemo. Munewsday makare urukota rinoona nezvemari vamuturi Nyuwe nezuro vakabvunzurudzwa nenhengo dzeparamende pamusoro pemishonga yenhomba dzeCOVID-19. Paramende inoda kuziva kuti sei hurumende ichingotenga mishonga yenhomba inobva kuChina, Russia nekuIndia asi pane imwe mishonga yakabvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Vanyuve vakaramba kuti pane zvechisawira nenyika idzi chiri kuitwa. ZimLive.com rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akaudza dare kuti vatsigiri veCitizens Coalition for Change vazvare Johanna Mamonde na Cecilia Chimbiri havana kugara vambosungwa musi wa13 Chivabvu 2020. Vaviri ava noumwe wavo Netsai Marowa vanopomerwa mhosva yekunyepa kuti vakabvutwa zvesimba nevanofungidzirwa kuti vasori. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakweguru vakawanda muguta reMutare vanoti vaneta uye yave nguva yekuti pave neshanduko munyika. Masangano evarairidzi anoti hurumende haina hanya kuti vana vechikoro havana kudzidza kwemazuva akakwana sezvo iri mubishi rekudzinga basa varairidzi. South Africa inonyevenyutsa mitemo mizhinji yakadzikwa muna 2020 pakurwiswa pechirwere cheCOVID-19. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini tanono kawande ndiri muwashington dc ndichiti mosvera zvakanaka.